Sangano rinotsungamira nhabvu yepamusoro munyika rePremier Soccer League. Rinoti makundano aya ari kutanga musi wa30 gumi guru aine zvikwata gumi nezvisere. Asi mutsamba yavanyorera zvikwata mukuru wemahofisi ePSL vaKenneth Ndebere havana kutaura kuti makwikwi aya anopera rini. VaNdebele vazivisa zvekare kuti makundano echibuku Super Cup ari kuitwa musi wa29 gunyana mushure mekumbomiswa nehurumende nemhaka yeCOVID-19. Murairidzi weHerentals Kumbirai Muti Wekuziva anoti iye nevatambi vake vamirira makundano aya nekuti ndipo pane raramo yavo.
Zvakanaka chose kuti mitambo yenhavo idzoke nekuti ndipo pane raramo yevanhu vakawanda wese webhora.
Kobvira pakamira mitambo muna 2019 zvikwata zvanga zviri mubishi rekutenga vatambi vatsva nekusimbisa zvikwata zvavo. Vamwewo vakaita seDynamos neHighlanders ndivo vakaitawo rombo rakanaka rekutambidzwa mari yekukwikwidza neimwewo kambani. Vachitarisa zvakaitika pamariketi, muongorori wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti makundano emwaka uno achanakidza zvikuru.
Dare gore rineri ndoona zvangu kuti richange rakati simbei pakuti kukwatisa FC Platinum yakabva yotenga International Midfielder uko. Dynamos yakabuilda matimu nazvo nokufranga izvaro yanga isina vanhu vaigoesa. Voitoti Harare City yakatora patoku maexperience players from Cape United. Ukatarisa ngezi Platinum yakwatisa kusineta madhirevha mukamba. Saka ndikuona kunge kuchange kune mapipi.
Murairidzi weTry Angle Taurai Mangwiro anoti ari kutarisira kuti pari kudzoka mitambo apa vanenge vagadzirisa zvaiva netsa mitambo isati yambomiswa.
Panodzoka mitambo tinodavira kuti tinenge tagadzirira kupedzisa makwikwi muchibuku Super Cup nekutamba zvakanaka muPremier Soccer League. Uye totarisira kuti tinenge takwenenzvera zvatanga tisiri kuita zvakanaka.
Asi Darlington Dodo weCape United anoti iye nechikwata chake vachasiya zvavachaita munhandare zvichitaura zvega.
Mujao, saka kana uri mujao munozotaura zvokuti mukombawo mumaoko kana muchine masvika kwekupedzisira. Kana muchiri kuenda pamujao hauzivi zvinoitika pakufamba.
Nhabvu yeligi muZimbabwe yakapedzisira kutambwa musi wa16 mbudzi 2019 apo FC Platinum yakatora mukombe wemakwikwi aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.